Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kanaka vatereri tinosangana zvekare maniro anhasi uri musi wemugovera mbudzi 23 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongo chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongo chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Diabetes Association roita chirongwa chekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere cheshuga. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakohwa. Vakawanda votaura nezvemakwikwi eMiss Universe vachirumbidza tsvarakadenga yakamiririra nyika kumakundano aya gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Diabetes Association riri kuita chirongwa chekudzidzisa nekuyeuchidza veruzhinji nezvechirwere cheshuga kana kuti diabetes pachipatara chikuru cheParirenyatwa Hospital nhasi. Izvi zvinobatanidza kucherechedzwa kwezuva reWorld Diabetes Day rinocherechedzwa makore ose nenyika dzepasi rose musi wa14 mbudzi. Dingindira regore rino rinoti Breaking Barriers, Bridging Gaps, richitsinira chisungo cheWorld Health Organization, WHO, mukuderedza njodzi, pamwe nekuona kuti munhu wese anenge abatwa nechirwere cheshuga awana mukana wakaenzana wekuwana rubatsiro uye mhando dzekurapwa dziripo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vakadzidzira basa rekudzidzisa nezvechirwere cheshuga vari mumiririri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti.
Mwedzi wambudzi mwedzi wakakosha zvakanyanyisa kunyanya kuna vanhu vanorarama nedenda reshuga ratinoti diabetes. Kunyange nenhengo oma organization anoona nezvekurarama kwevanhu vanorarama nedenda rediabetes. Tsvatarisa zuva ranhasi remusi wa23 izuva ratanga tichiva nemhembero yatinoti World Diabetes Day. Vanhu tichinatsotarisa tiri pamwe chete ana mazvikokota, mhuri dzinorarama vanhu ava vanorarama neshuga nevanhu vachona vane shuga vanga vari pamwe chete vakaunganidzwa vachitsanangura vachidanatsonzwisisa chii chatinokwanisa kuita. Vanhu vachiiswa mumagroups vachimbotarisa kuti chii chauri kuita iwo unoita sei, vachishare experience yavo tichiona kuti zvii zvingaitwe, zvii zvakanaka zvatingakwanise kukopa kubva kune vamwe kuti tirarame necondition iyi, nekuti condition yekuti unorarama nayo upenyu hwako hwese.
Dingindira regore rino riri kubata nyaya dzipi?
Dingindira regore rino kusvika 2026 tichange richidonongodza zvakanyanyisa yatinoti kurarama kwakanaka kwevanhu vane diabetes, kuti vagova neutano hwakanaka vachirarama zvakanaka, tisingatarise bedzi mashuga levels emunhu, tisingatarise bedzi kuti manumbers ari kumbotaura kuti chii paunenge uenda kuchipatara, manumbers ari kumbotaura kuti chii paunenge uchicheka shuga yako uri kumba. Toda kutarisa zvekare zvimwe zvinhu maaspects anonyanya kusiyirirwa, tichasa nyaya dzepfungwa dzako, totarisa muviri wako kuti uri kumboita sei, zviri kurisponda zvakanaka here, mushonga uri kushandisa uri kushanda zvakanaka zviri kuenderana newe here.
Zvinhu zvamuri kunyanya kutaura nezvazvo ndezvipiwo ipapo?
Zvinhu zvatokunyanya kutasana nezvazvo mumwedzi uno wambudzi mazano ekuti chii chingaitwe nemunhu kuti agova nemuviri wakanaka nendangariro dzakanaka, kuti akwanise kumanage shuga yake zvakanaka uye anokwanisa kuwana support yachona kupi kuti akwanise kurarama zvakanaka ne condition ye diabetes nekuti hazvikwanisike kuti munhu akwanise kungorarama ega asina kana kwaanoona asina munhu anotaura naye asina kana ana mazvikokota vanotaura nawo kana community zvayo anofanira kunge aine vanhu anoona tichitarisa nezvakare kuti zvii zvingaitwe chikafu chipi chinokwanisa kudyiwa nemunhu ane diabetes kuti mashuga levels emunhu akwanise kuramba ari paakatarwa nana chiremba totarisa zvekare kuti zvii technology tichitarisa nezvinhu nemazano nezvinhu zvese zvabuda pasi rino panguva ino yatiri zvii zvingakwanise kushandiswa nemunhu anorarama neshuga kuti akwanise kumanaja condition yake zvakanaka isasa pa technology tutarisa zvekare kuti mucommunity medu ndivapi vanhu vari kutaura vari kupanana mazano zvakanaka tichiita kuti vanhu vakwanise kubatana vachipanana mazano vachishare experience yavo kuti vari kurarama sei
avo vange vari vakadzidzira basa rekudzidzisa nezvechirwere cheshuga vari mumiririri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti vange vachitaura vari parunare vari muHarare. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakohwa. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena akataura nevarimi ava ndokutipa nyaya inotevera.
Mvura iri kunaya munyika munzvimbo dzakasiyana-siyana inonzi iri kuzviringa gohwo regorosi revamwe varimi vanga vasati vapedza kukohwa sezvo gorosi richifanirwa kukohwewa rakaoma kuitira kuti ritengwe riri mhando yepamusoro-soro. Nyanzvi dzekurima dzinoti kunaya kwemvura kuri kuwedzera unyoro hwegorosi zviri kupa varimi dambudziko rekuomesa gorosi ravo kuitira kuti rikwanise kutengwa neGrain Marketing Board kana kuti GMB nemamwe makambani ane mvumo yekutenga gorosi kuvarimi. Vamwe varimi vanoti gorosi ravo rakutora nekuda kweunyoro hwawandisa sezvo vakawanda vavo vasina michina yekuomesa gorosi iri. Mumwe murimi wegorosi kuBanget vatinashe mhiripiri vanoti gorosi ravo rave neunyoro hwakanyanya vachiti GMB yepaBanget yakati michina yavo yekuomesa gorosi yakafa makore matatu apfuura.
Ndakaenda kuGMB yekuBanget vakanditi madhiraya avo ava nemakore matatu asingashandi zvachose.
Mumwe murimi wekutombo Rwizi kuMakonde vaniko Dimas Vera vanoti vave kutovimba nezuva kuomesa gorosi ravo vachiti vakatorasikirwa nematani mashanu egorosi iro rakatora. Mumwe vatevedzeri vegurukota rezvekurima vavanjalis Peter Ritatos vanoti chokwadi kuti pachine gorosi rakawanda richiri muminda nokudaro vanokurudzira varimi kuti vakohwe gorosi mumunda nekukurumidza.
This means is that we need to wrap up our harvesting of wheat. Yes, we know that there's still quite a considerable amount of hectareage out there, but
tinofanira kupedzisa kukohwa gorosi. Hongu tinoziva kuti kuchine gorosi rakawanda risati rakohwewa. Tinofanirwa kubvisa gorosi miminda.
Vatatosi vari kukurudzirawo varimi kuti vaendese gorosi ravo kunzvimbo dzinochengeterwa zvirimwa kana kuti pamadepot eGMB kunoomeserwa gorosi ravo nemichina yavanoti iriko.
If you still have a wheat crop, please utilize our grain dryers and the Grain Marketing Board. There are a few private players that have grain dryers.
Kana paine varimi vane gorosi nyoro vanofanirwa kuriendesa ku GMB kunoomeswa nemichina yekuomesa zvirimwa iriko.
Mutauri weGMB vanhevha kanyemba vati titaure nemukuru anoona nezvekudyidzana kwebazi rezvekurima neGMB munyaya dzezvikwanisiro pamwe nekuchengetedzwa kwezvirimwa nemichina vaEric Zimunga avo vati kune michina yekuomesa inosvika makumi maviri iri kutenderera munzvimbo dzose dzinochengeterwa zvirimwa dzichiomesa gorosi. Asi vaZimunga vanoti vane dambudziko sezvo vasina mafuta edzimotokari anoshandiswa nemichina iyi.
Okay,
Mukuru wasangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti varimi vanogara vachirasikirwa nezvirimwa kusanganisira varimi vechibage nekuda kwekushayikwa kwemichini yekuomesa zvirimwa. Gore rino hurumende inoti iri kutarisira kuwana mazana matanhatu ezviuru zvematani egorosi kana kuti 600,000 metric tons. Asi nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti nekuda kwezvimhingamupinyi zviri kuwanikwa pakukohwa gorosi, uwandu huri kutarisirwa uhu hunogona kuvhiringwa. Zimbabwe inoti inoda mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru zvematani egorosi pagore kana kuti 360,000 tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 masvondo ose, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Azininga. Tokuchingamidzai zvakare kuchirongwa chemadzimai cheWomen's Forum chamunosipiwa naMarvelous Muhlanganyauye masvondo ose, nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga, ndiri muStudio 7 kuno kuWashington DC. Tine hurukuro nhasi naPastor Chipo Kama veZayoja FIF Ministries DMV kureva dunhu rinore Washington DC, Virginia neMaryland pamusoro peurongwa hweHigh Tea Party on Wheels wavakaita nemamwe madzimai musuwe mugovera wapfuura. Tiende kuna Pastor Chipo tinzwe zvizhinji pamusoro peurongwa uhwu.
Urongwa uhwu hwanga huri kuda kuti tiunganidze madzimai arobva kuemuno DMV area ari kubva kumasangano akasiyana siyana kuti tiuye tikurudzirane kunamata, tikurudzirane zvinhu zvakanaka, zvinhu zvekwamwari. Uyezve sokuziva kwenyu, madzimai muno muAmerica matinogara munomu vanoshanda. Madzimai muno vane zvakawanda zvavanoita, vane vana. Saka taida kungoti tingowanawo kamukana kadiki diki kokuti tinoita chimwe chinhu chiri chakasiyana, something chiri different pane zvatinoita nguva dzese.
Dingindira remutambo wamaiita uyu raitiwo kudii?
Tini yedu yokuti mukadzi anenge akapfeka hembe yake yakanaka yepinki and ane kafascinator kake, looking good kuti anzwe kuti ari kuzvicelebrate, ari kuzvipembedza semukadzi, vambofurwawo nemhepo.
Vakabva kunzvimbo dzipi nedzipi uzhinji hwevakauya?
Yes, tanga tine madzimai akabva kuPhiladelphia, tanga tine madzimai akabva kuVirginia, DC, and madzimai ava also vaibva kumakereke akasiyana siyana. Tanga tine vamwe vekuMethodist, tanga tine vamwe maCatholic, and also tanga tine also a special guest akabva kubva kuZimbabwe, Pastor Meg Piri. And saka madzimai esaya vakauya vakaungana, zvina basa kuti anobva nekupi, anogara kupi, anopinda kereke yekupi. Asi tiangu kuti mudzimai wese auye aungane, tive tinonakidzwa tiite semadzimai.
Chikurukuru chamungati chakataurika pamutambo wenyuyu ndechipi?
Sokuziva kwenyu madzimai vakasangana vanoda kufara, vanoda kutaura nyaya dzinoseka, vanhu vanoda kufara. Saka patakaungana apa taikurudzirana kuti tinamati. Ndikavhura bhuku rePhilippians 4:6. Semadzimai tine zvakawanda zvinoti zvatinoshanda nazvo, tine zvakawanda zvinotiwana zvimungare mudzimba, mumamereji edu, vana vedu, kumabasa, kwese kwatinobva tinoremerwa nezvakawanda. Saka panapa tiri kuti aiwa mudzimai, do not be anxious, usashungurudzika, asi iva mudzimai anoziva kunamata. Nokuti mukadzi asinganamati haana mweya mutsvene anomukontrola. Mukadzi asinganamati ane Hana chinomukontrola. Asi kana tikauya pamwe chete tikadzidzisana kunamata, tikadzidzisana kuverenga shoko raMwari, tikadzidzisana kudaidza zita raMwari, tinokwanisa kuita overcome my problems atinawana vana vedu, my marriage, whatever it is, to overcome our problems. Kana tikauya pamwe chete.
Kurudziro yenyu semufundisi waMwari tichipendera zvedu ndeyekuti kudii.
Toda kukurudzira madzimai ese, especially emuno muDMV area, kuti madzimai hazvinei kuti unobva nekupi, hazvinei kuti unopinda kireke rekupi, isusu tiri vanhu vanobva kuZimbabwe, you know, kune zvinhu zvinotitera. My generational cases, kune zvinhu zvinotera madimoni anotera. Asi toda encourage kuti ngatisanganei, ngati encourage kunamata, tinamatire vana vedu, tinamatire upenyu hwedu, kuti upenyu hwedu huchinje muno muAmerica. Saka ngati encourage nei kuuya pamwe chete nguva dzese tichinamata kuti tikwanise kubudirira mukati meupenyu hwenyu.
Aiwa Pastor Chipo, tinokutendai nenguva yamatipa. Tokushuvirai zvakanaka vateereri nemi. Ndokutendai kunge mange muri pachirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Ndiri muWashington DC. Zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mugamuchire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Fanuel Masukuse vasingaoni vachigara kuRenko Mine kumasvingo South. Ngatinzwei zvavari kuchema nazvo mukurarama kwavari kuita zuva nezuva.
Chandiri kukumbira kuruzhinji vangadai vakateerera kana vangazonzwawo ndechekuti dai ndakwanisa kuwana mari kana kutongowana mainstruments angava yebhendi kana estudio, ndikuedza kuti tisagozherwa kuenda kundorekodha nokushayiwa mari. Nziyo tinazvo zvakawanda chose. Kwozoitawo ebhendi tisava tinongohaya haya nokuda kwekushayiwa ikoko. Saka tikawane zvedu pachedu ndiona kuti zvei zvakanaka.
Saka muri kukwanisa sei kurarama?
Pari zvino ndiri kungorarama nekukumbirawo vamwe vari muchechi vandinogona kungokumbirawo vachindibatsiravo ndiwanavo kurarama pamwe chetewo navabereki. Ndoo mararamiro andiri kuita iwawa. Hapana pamwe pandiri kutoshanda sekuti ndive nebasa randinoti ndiri kuita kunze kwezvezvo zvokuparidza shoko raMwari.
Muri kushanda nekereke ipi?
Kereke yandiri kushumira ndiri mairi inonzi FCC kana kuti Family Covenant Church. Ndoo kereke yandinoshumira ndichiparidzira Mwari ndiri mairi.
Makaberekwa muri munhu asingaone here vaMasukusi?
Ndakaberekwa ndichiona. Vakaindita sekuti 2 here kana 3 years ndofunga ndopa zvakatanga izvi zvokusaona. Ivo vanoti zvakakonzerwa negwirikwiti.
Ko zvekuridza nekuimba izvi makazvidzidzira kupi?
Zvokuridza ndakazviitira kuKapota. Ndo kwandakaitira kosi yangu ikoko. Ndakabatsirwa nechikoro ndikakwanisa kuwana nguva ndikaita kosi yangu iyoyo. Ndingatoti vakatondipa ofa kutoti ha sezvo uchitibatsirawo pachikoro pano nokuridza kana kudzidzisawo vamwe. Saka iwe chitoshandisa mukana uyu ndakangozodzidziswa pasina mari yandaibvisa. Zvimwe chete nekuparidza shoko irori ndakatozvidzidzirawo.
Saka matimaitawo here nziyo dzamatimatsikisa?
Panziyo dzatinadzo dzakawandisa chose zvokuti tinogodarika chero thousands kuna kudarika. Asi kuti dzatakati tarekodha isu maalbum 3 iwawawa ndakazongobatsirwawo neimwe studio iri muno matigere hake ari kutodzidzirawo hake zvebasa rake. But ndotoona kuti zvichitobudisa hazvo meseji kuti nyika inokwanisa kunzwa kuti Mwari vari kuti tibve papi tichinda papi. Ndo rubatsiro rwandakawana. Saka apa tiri kurwira kuti dai taita albhamu rechi4 nemamwe anotevera. Sotori nenziyo dzakawandisa chose, asi dambudziko ndirori remari rekuti tikwanise kuenda kumastudios.
Vamwe vanoda kubatsira vanogona kuti vanhu vatinobatsira tinozoona vachishandisa zvatinge tavapa nenzira dzisizvo. Imiwo munovimbisa chii kune vachazenge vachikubatsirai?
Ya, ini ndinovimbisa kuti vakandibatsira nokuda kwenyasha dzaMwari dziri pamusoro pangu. handizo shandisi kana kuti handizo abusi zvinhu zvose izvi ndocha zvandisina kupirwa izvo ndomubisa kuti ndichashandisa mucha izvo chaizvo zvandakakumbirira kana kuti zvavakandipira chero ivo vachatozvionawo vachapupurawo ivo mwariwo vanondimiriravo vanondipupurirawo saizvozvo
vanoda kukubatai vanokubatai papi
kune vangada kundibata vanokwanisa kushandisa nhamba dzinoti 0785647773 nhamba dzinoti 0785647773
manga makateerera kuhurukuro yataita navafanuero masukuse avo vasingaoni vachigara kurenko mine kumasvingo south muchirongwa upenyu hwedu kwanhasi ndoti togumira pano ndokusiyai muchinzwa kamwe kenziyo dzava masukuse Kaine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare zvombo zvouya munau dzemitambo vanhu vakawanda vari kutaura nezvemakwikwi egore rino Miss Universe vachirumbidza zvikuru tsvarakadenga yakamirira nyika kumakundano aya kuMexico kunyange hazvo Sakile Dube asina kutora mukombe uyu. Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo asina kupfekedzwa ngowani yemukombe we 2024 Miss Universe, Sakile Dube akakwanisa kuva mumwe wetsvarakadenga makumi matatu dzepamusoro kana kuti top 30. Makwikwi Miss Universe akaitirwa muguta reMexico City kuMexico svondo rapera ayo akaona tsvarakadenga yekuDenmark Victoria Kia Thelvig uyo ane makore makumi maviri nerimwe chete ekuberekwa achitora mukombe uyu. Tsvarakadenga yekuNigeria Chidima Adechina ndiye akatora mukombe wechipiri ukuwo tsvarakadenga yekuMexico Maria Fernanda Beltran ndiye akapinda pachinzvimbo chechitatu. Dube uyo akatambira zvine mutsindo munyika achibva kumakwikwi aya svondo rino anoti ari kufara zvikuru nerutsigiro rwaakawana munyika paaive kumakwikwi aya. Mumwe mutambi wechidiki anotsigira chirongwa cheMiss Universe zvikuru Cleopatra Mashingaidze anoti akafadzwa zvikuru nekupinda kwadure mutop 30 yetsvarakadenga dzepasi rose.
Ndinoti zvinhu zvinodadisa kuva mutop 30 hazvisi nyore because tinenge tichitarisa nyika dzakawanda saka ndinoti inini makorokoto.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reEarground Africa vaplot mako vanoti chinano chakasvikwa naDube kumakwikwi aya chinopakurudziro yakanyanya kuvanhukadzi uye shungu dzekuti vade kukukwidzawo kumakundano akawanda erunako kana kuti modeling.
Ndinoona chiri chinhu chichaita kuti kune vechidiki vanoshuvira kupinda mune zvemodeling vachiitawo shungu yekusumudzira nyika yavo nekurepresenta nyika yavo mune zvakanaka.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti zvinofadza kuti Dube akasimudza mureza wenyika uye akaita kuti nyika dzepasi rose dzizive kuti Zimbabwe ine vanasikana vakanaka.
Zvinoratidza kuti nyika yedu yeZimbabwe ine vanasikana vakanaka uye vane njere dzakapinza.
Studio 7 inakwanisa kuwana mukana wekutaura netsvarakadenga yakamirira nyika gore rino kana ukunzwa kusangano rinofambisa makwikwi eMiss Universe Zimbabwe. Gore rapera Zimbabwe yakamirirwa kumakwikwi e2023 Miss Universe naBrooke Brack Jackson uyo akakwikwidza zvine mutsindo kunyange hake asina kuwana mubayiro wepamusoro. Mune imwewo nyaya vanhu vakawanda vari kufarira mutambo unonzi Family Riots wakaitwa neAumas Collaborative Arts. Mutambo uyu wasvika kwamvura yacheka makumbo nasi paNational Art Gallery of Zimbabwe muHarare kubva zvawakatanga kuitwa svondo rapfuura. Mutambo uyu wakanyorwa na Gideon Jeff Wavuta ukapepetwa na Teresa Mchemwa achibatsirana na Lucy Tibashin weku America. Mutambo uyu unodonongoza nyaya dzemagarore kumakore kuma 1990s zvinosanganisira kuratidzira mushure mekukwira kwemitengo yezvekudya zvakaita kuti vanhu varatidzire muna 1998 anozikanwa nekuti 1998 Food Riots. Wavuta anotsanangura kuti chii chakampa shungu yekunyora mutambo uyu.
Wakabva panyaya yemakurira andakaita ini nekuti ndiri mukomana akakurira Mumbare and mumakuriro edu taka experience zvinhu zvakawanda. Zvimwe zvezvinhu zvacho anga ari marayots emuna 1998 and kuva kwakuitika kwaakaitika zvakaafekta zvakawanda mhuri dzakawanda.
Mumwe wechidiki ari mumutambo uyu Sean Kudumba anotamba sa Prince anoti anoshamiswa zvikuru kuti panguva iyi vanhu vaitambura kushaya chikafu zvekuti vaitorerana mazai chaiwo nezvimwe zviwanikwa. Akati ari kudzidzawo zvakawanda pamusoro pemusiyano wavepo panyaya dzeumhizha nekushandiswa kwemichina yechizvino zvino iyo yakasiyana zvikuru nezvaishandiswa kuma 1990s.
Ndiri kudzidza zvinhu zvakati wandei, saka zvinosanganisira zvivhitivhiti zvemakare kare, mavideo tape, mazuva ano takushandisa madhekodha nezvimwewo.
Mumwe wechidiki akafarirawo mutambo uyu Ndikundai Mabviko wemuHarare, uyo anoti akabatwa zvikuru nenyaya yekugovewa kwenhaka yemufi, iyo yaanoti manyakare mwanakomana ndiye aipiwa nhaka, izvo zvasiyana nemazuva ano, apo vanasikana vave kukwanisawo kupiwa nhaka kana mufi asarudza izvi, kuburikidza dzane kunyora wiri.
Kare zvinhu zvanga zvisina will mukati sezvakutoi izvi kuti munhu anotosiya nyora will like and zvinhu zvanyorwa ndizvo zvamunotedzera, asi kudhara zvaitongozikanwa kuti mukomana mukuru mumba chero mukomana mudiki ari mumba ndiye anopiwa nhaka yevabereki vake.
Vatambi vari mumutambo uyu vanosanganisira Charlene Mangweni Furusa Supreme Rose, Caroline Mashinga Idzezimbizi sa Sabina, Michael Kudakwashe sa Sydney nevamwewo. Mutambo uyu wange wakashambadzwawo zvakanyanya mumapepanhau nemasaisai esocial media. Almas Collaborative Arts isangano rakavambwa nenyanzvi yezvemitambo Danai Jekesai Gurira, uyo anozikanwa zvikuru mumafirimu anoti The Walking Dead, The Ones Who Live, Black Panther nemimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vatereri, echino echiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana mchina budapatana nesu padande mutande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Diabetes Association roita chirongwa chekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere cheshuga. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakowa. Vakawanda votaura nezvemakwikwi eMiss Universe vachirumbidza tsvarakadenga yakamirira nyika kumakundano aya gore rino. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti Studio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC. Thank you.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla 23 kuLwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akabasamthemba ba ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokuya. Angathi siya eMpumalanga liyafika imboni isikade yena uyangiyintshona la.
Kulabanye abantu abamangaliswayo ukuthi banengi abakhokheli bamazwe eSADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit.
Amagothi sesigebhile sini, asekhona, selinde inhlayina sikayidula, sesabhalisa.
Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekunabakhokheli bamazwe amahlanu kuphela abahambe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit eHarare phakathi kwabalitshumi lasithupha. 16. Ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba bathandabuza ubukhokheli bomgcini sihlalo womanyano lo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abakubandla leZANU PF bayakuphika lokhu. Omunye wabo umnumzana Kudamsaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leli.
Ukusola akukho nga into kuthiwa yi-extraordinary kutho ukubana yinto enzwa ngesiphangiphangi. Simele sibe kwazi ukuthi izinkokheli zilamadari azo eziyabe zilawo aqakathile ngoba ngabantu ababhizi laba. Ungakukhangelisisa mana ngunike umzekeliso upresident umongameli weSouth Africa ungaphi kathesi anti useBrazil ku-G20 summit yikho ethe umlandelayo ebuye. Kuyafanana nabaningi bakhona, nginike nje umzekeliso munye, labo babe belamadaries abo ngokuqakatheka kwakhona bathumezela ama representative ukuthi ezoba amelela. Kuyafana ungakhangela ubaba uMnangagwa sesikhangela iloko zenenza United Nations summit akakwalisanga ukuhamba ngoba wayelamanye ama commitments akuthi ukuthi akathokozeli okwenziwa yiAmerica kumbe United Nations. Hayi, kuyabo kulama commitments. So abantu bangafuna ukuthatha ulutho selenzeke sebedinga indaba ukubana kube lama headlines hathi babambene yikho labona yo na ngokwayo iSADC summit engaso extraordinary bayiplanela kuhle yiyo eyaathendwa ukudlula wonke ama SADC summit ake ayenzwa ngoba babetshelwe kulesikhathi bayiqakathekisa. Kwakumangalisi alandela ama extraordinary sibone labo abanye ababuyileyo bengasabuyi abangabuyanga labo bebuye kusiba njalo.
Ye, kodwa kulabanye abatotozayo besithi hayi khonokho ke kuveza ukuthi uMnangagwa kadonsi kuhle lapha kuSADC. So ke bathi kuyasolakala kunyomali sayo. Ungawuphendula usithini?
Akala nasikhathi baba engutshiya mina nti sebebone ukungadonsi kwakhe okwesikhathi esikhathini khonapha. Akabi lama ngabantu nje abadinga ububi ongekhoyo babefuna ukuthi bedinge ububi lapha ongekho ububi khona. So ubaba uMnangagwa uyahlonitshwa ngoba uyabona kathesi kulo weBotswana ubuyile ngabe kabuyanga ngabe futhi ngamanye ama headlines. So ngabantu lina intatheli zendaba labe lidinga okubi okwenza ukuthi lani abantu belalele lokho elikubroadcastayo.
Lo umnumzana Kudamsaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU PF ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Uyathi uMsaka uthi khona babhizi. Isintu sithi umuntu obhizi wenza into eqakathekileyo kulaloyo wena ofuna kuye kuyo. Ungathi usithi woza ngakwami ngilokulichaka ngikutshela ukuthi ngibhizi, ngikutshela ukuthi ingadi yami iqakathekile kulalokho okwenzayo. Umbiko ufike kahle ngqo ukuthi khona asifuni ukuza khonapho. Futhi ke khonapho lo baba wakhona okuyiwa kuye uvele uduma lo besithi uyakhuluma angazi athi uyahlayaza uyitumbe kungahlekeka kuba duma kubabe lethukekiswe lokuthi lizakhangelana. Iqiniso elikhona yikuthi bamchithile. abazange bafune vele ukusondela akula umuntu vele othanda ukuzisondeza kuzani ngesuku zalamhlanje yikho ibona igijimisekela khona fana uzabona isigijimi eMozambique sokuselebrate ayikuzama ukuthi engxenye abe eMozambique sebengamala uke wabona umuntu ongafunekiyo ofuna ukuziphosela ohambe efuna ukuzifaka yiZimbabwe okwalizona lezi nsuku kusukela nini ngesikhathi sikamgabe khona umnyangakho angabe wenza ayekuthembisa abantu ngesikhathi egenqula umbuso okabhuti wakhe umgadi ngaba abantu bamalaye kodwa kabasamthembi abantu ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokhuya angathi siya empumalanga liyathithi limbona usilathele nawe ngiyakuyentshonala akekho kumuntu ongafuna ukuthi azihlanganise ndawonye lo muntu onjengayena lo ngoba kufuneka lawe nxa kade uvakathe umuntu ongathembakanga sebeza kusola abanye ukuthi kanti wena uhlala ulokathembeki siza kuthemba njani
yikubona
ukuze kuhambe abantu abangu-5 inhlamba enkulu kakhulu yikubanqunula abakhokheli bezanu layo izanu yakhona konke labasekeli ba
ye kodwa kulabanye phela abathi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye phela umgcini sihlalo we-SADC ngakho-ke bangake bakwesula khonokho loba bengabuyanga ke emhlanganweni lo akunjalo
ye ungazi ube ngumgcini sihlalo kodwa nxa kuzwakala ukuthi kulo mnuko weqaqa abantu angeke balanda ukuthi umgcini sihlalo bethi hhayi iqaqa lizasinukela ngoba silo mgcini sihlalo umuntu wonke ufuna into emnandi ukuba kiyo into ekwenza lawe futhi yenze umpikitsha wakho omuhle umubi umpikitsha nxa ubambanele ezanu nxa ungumkhokheli wezanu even ungaze kuthiwe uyisadiki phela uyabona ukuthi ungaze ukhiskhunje esinganani akusozeke ukutshintshe ungathatha ufudi uyemnika ilokhuzeni umqhele wokuthi abagijima kakhulu yilaba kasoze abe lejubani ufudi ngoba usumfaka umqhele kwathiwa khona uyagijima so ungaze ube nguchairperson kumbe uyini nxa kuduma okuyinto wakhona kuyisiduli abakufuni abantu bafisa kuphele masinya ukuze baphuzela vele ukuthi kuphele njengoba lathi kusiphuzela ukuphela kwakhona
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa le Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa wezemaphandleni izakhamizi zemaphandleni zithi sezilinde ukulima nxa izulu lingana kodwa zithi zisilela ngenhlanyelo ngoba zingavunanga lutho lonyaka njalo kazazi ukuthi ziyolima ngani ngoba izifuyo ziyacuba uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
lanxa izulu lisewule kwezinye indawo esabelweni sezansi emandebeleni iningi alikaqalisi ukuhlanyela ngoba lisithi alilayo inhlanyelo umnumzana Moses Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda South uthi lanxa sebegebhile amagodi kagatshompo basalinde inhlanyelo evela kurhulumente
amagodi sesigebhile asekhona sesilinde inhlanyelo sikayiduli sesabhadisa kona sesilindile nje inhlanyelo ingabuya kumbe lezulu liyaba selikhona esitolo ayikho angikwazi kumbikho izabuya akula sifuyo sithembeni ugatshompo ukuthi ngayizulu ingabuya ngankulunkulu uyasilethela izulu ugatshompo loyana enxenye uyazasincedisa ngoba ngoye sesigebhile amagodi sokusigebha siyaphambila simama loba phansi kuwomile into esibona ukuthi izulu lingaba khona yikutshisa ukutshisa lokhu amathempereture okutshisa la ukuthi izulu likhona
la mazwi agcizelelwe ngumnumzana Arabile Mathe oyisakhamuzi sentepe othi izifuyo zicubile lonyaka njalo kuza kuba nzima ukuthi balime
inkomo amadonki uyikwathi sisebenzise ekulimeni so lonyaka kathesi sigakulela ukuthi urhulumente wesithembiso bazasinika inhlanyelo kanye ukuthi akuthiwa kuyenzakala kube la matrict angabuya abe le ntengo ephansi kwenza ukuthi abantu bakwanise ukulima ngoba kathesi amadonki nanku aphelile inkomo sicubile
isakhamuzi sevokole insiza unkosikazi saziswa Khumalo uthi lonyaka abasoze belime ngamandla ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo
lokhu esigebha lonyaka inkomo zonke zifile asila nkomo zokulima ekugebheni amagodi lapha kulobunzima ngoba indlala asenelisi ukugebha amagodi abe maningi kakhulu sisesabele ukuthi lapha enxenye zingawa endimeni ngoba kule ndlala enkulu kakhulu hhayi inhlanyelo asikayitholi asenelisi ukuthi sithenge inhlanyelo ungathola imali ukhangela inhlanyelo endlini kuyabe kungalampupho abantwana uzabathini
umnumzana Albert Ndiweno oyisakhamuzi eKezi uthi kuyadingakala ukuthi kulandelwe amasiko ukuze indlala ekhona iphele
induna yayibiza abafana bayo umlisa labo sobhuku bayehlala phansi batsho ukuthi yeyi madoda liyabonto kunjani lapha kuyonakala kati kusolakalani sokuzabiza lesizwe sokusiyahlalwa phansi nxa kulento meli yenziwe kwakuphunywa abadala babephuma badobha amathambo bakilile okwenzakale kumnyaka odlulileyo khanisa kusegonke lokhu abadala bakhipha abantu baye elitsheni bayekhuluma bayecela
lanxa inhlanyelo itholakala ezitolo emadolobheni iyabiza isisindo samakhilogram alitshumi senhlanyelo yomumbu sengamadola emelika engamatshumi amane $40 okuyimali iningi elithi alilayo kusenza lokuyaqhubeka kulungiswa kwedamu legungwe eGwanda South okukhangelelwe ukuthi kuzaqeda udubo lwamanzi kulumango umnumzana Francis Ngwenya we-JR Goddard Constructing okhokhela lolu hlelo uthi sebesalelwe ngamaviki amabili kuphela ukugqiba lomsebenzi kodwa uthi leli damu selinakho ukubamba amanzi lapho izulu lingana
sezikhayelele ukuthi izulu selingana loba yiwuphi umhlobo amanzi sesiwabala khuluma nje loba lingana khathesi amanzi sesilawo lapho egungwe akusela amanzi adlule eceleni ngoba i-full supply level sesizulu
idamu legungwe ladabuka ngomnyaka ka-2008 kulandela ukuna kwezulu elikhulu kuze kube lalamhlanje lezi zakhamizi zithwele amagabha abuzayo ngodubo lwamanzi osekudala ukuthi baphelelwe izifuyo kodwa kungenela kwabeGwanda Community Ownership Trust ababhadala indleko zokulungiswa kwaleli damu sebeje izakhamizi zilethemba lokusasa engcono ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicobongola udaba lwendlala nesomiso. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma oyinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association kanye lo mfundisi siyaphambili Moyo owewake. Unkosikazi Ngoma nguye umqalisizini.
Okukubonayo yokuthi i-crowd lehlanganelayo i-affecte kakhulu ama-families ngendlela ezehlukeneyo. Abantu abaningi abasebenzi, imali inzima ukutholakala, so ama-families amaningi kalamba kakhulu. And into esinanzelelayo ukuthi izinto eziningi zilama-childhooded, singama-childhooded families, okwenza kube nzima ukuthi bekwanise ukuthi bezinakekele ngenxa yokuthi maybe akulamzali lapho ongabesebenzi njengenkuli abazali basegoli bazama impilo but abantwana babengenelisi ukuthi bazinakekele ngokupheleleyo.
Kodwa usizo-ke luyatholakala yini kulo sizo oluvela kuhulumente kumbe kwinhlanganiso ezizimeleyo?
Khathesi andise child welfare uhulumende bese-distribute imali enganye 1,600 for ifamily laba ababhenefitileyo. And then inhlanganiso ezehlukeneyo izinto engabo-damages aid yazibona nazo zirejesisa abantu ukuthi be-benefite from izimali ezingaphi ukuthi zibancedise lokudla okungatholakali yikho sikubonayo. Kodwana ezikoleni lakho siyabona izikole eziningi sezarithiza impuphu kubile ningi kakhulu. Usupho yukuthi impuphu yakhona ihamba ingelasheko babethembisile ukuthi impuphu le imali ihambe lebin ama-chunks le-cooking oil kodwana into lezi azikarithizwa ezikoleni ezehlukeneyo.
Kodwa liyasuthiseka akukho ukuthi kuphiwa laba kuphiwa labana liyathemba ukuthi baphiwa kuhle bonke yini?
Hayi, ukusuthiseka asisuthisekanga sibili kwezinye iindawo sithola ama-resident complainer ukuthi bona ngenxa yokuthi maybe abakho kubandleleli abatholi and sanandlelela ukuthi kulelinye ibandle eliyilo elingaisisiphali nika abantu aba-under ibandla lakhona.
Lalibe le mhlangano yini yokucubungula lolu daba njalo kuyini elikutshelwayo? Sikhangele ukuthi esondlala yodwa kule ndlala kulokwamanzi kulokwamagesi abanye baziphilisa ngakho.
Sifika
Uhlupho lolu luphatha njani abesifazana, abantwana, lamantombazana?
Bahlukuluzeka kakhulu abesifazana nabantwana, abanye bagcina sebedinga ukuziphilisa ngendlela ezingayisizo. Sembona le migwaqweni lapho uthola nabomama sebhizi, abanye befuna ukuvala ama-potholes. Umsebenzi wabesifazana babezama ukuvala ama-potholes bekhangelela ukuthi laba abahamba ngezimoto enxa ezadlula amphosele kulidela athole la indlela angaphila ngayo. Isikhathi esinzima kakhulu sabomama labesintwana, abantwana abanezikolo se-dropped out ngoba akayikho le mali yokuthi akwanise ezikolo. Kumbukuthi nje ahambe esikolo akwanise ukuthola omunye ongamncedise kokudla, kuba nzima kakhulu. Uthole ukuthi omunye athengise athole ilanga lonke engazange athengele, kunzima kakhulu.
Lowo ngumfundisi Siyaphambili Moyo oweWange. Sizwe njalo lo nkosikazi Permanent Ngoma wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association becubungula udaba lokusilela ukokudla. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilani uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Songa isikhathi khona manje sohlelo liphuma lendaba. Lijone lendaba.
Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba. Lashona lendaba. Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba. Lashona lendaba.
Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba. Lijone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisensubula ePlumtree lapho okulowesilisa obulawe ngokuganyuganyulwa umzimba wonke kunsukwana ezedluleyo. Sixoxa losobhuku wesigaba uMnumzana Linus Khumalo.
Hayi, into eyenzakalayo la ngavuswa ngitshelwa ukuthi sukulesiga esesezakele esigabeni kulo mfana osebulewe ngabantu. Umfana lo ngowakomaphosa kumabumba khonapha nje elayinini yethu. Lami ngazama ukuthi ngizwisise ukuthi kuyenze njani. Kwakhanya akula muntu oyenelisa ukuchasisa, kodwa besitsho ukuthi abantu ababulele lo mfana sebebanjiwe kumbe ngithi bahambe bazisarenda emaphoyiseni eborder. Hayi, ngasuka lami-ke ngagijima ukuthi ngiyefika lapho indawo leyo kuduzane nje lezitolo zebhambazi. Ngithe ngifika lapho ngatshayisana labo bomthetho, sebebuya labo nalabo abafana ababenze umonakalo lo esemoteni, sebevela labo eborder ngoba babehambe bayasarenda khona ngale. Sithezama ukuthi-ke silalise ukuthi kanti kuvele kuyini ukuthetha indawo. Ngathola ukuthi abafana laba abafana besigaba sibili, omunye ngowemahole, omunye ngowejuchume entsheni, omunye ngowangapha kithi ensukula, omunye ngowebhambazi emuva ngale. Hawu, kwenze njani? Izinto zisukile nje ekunatheni, ekunatheni khonapha ezitolo. Okwamangalisa kakhulu yikuthi bathe sebekwenze lokhu bamthwala ngebhayisikili bamungenisa kumunye umuzi ongasomuzi wakhe, bamungenisa kulowo muzi bafika bamhlalisa esofeni. Isofa leyo yayiphandle. Umuzi lowo ngumuzi oluhlala ubaba oyisigoga, abazange bemvusa. Bafika bahlalisa lowo muntu lapho ese wotshe inyawo lezandla kuthi ukuthi bamchiya enjalo besiyabikela amapolisa kodwa ke emapoliseni nxa umpolisa esitsho ukuthi kunabafika abantu babambe isigebenga abatshebe sibophele kanti ke eqinisweni babetshebe embulele wabulawa isihluku babunkomo lo umfana wakwamaphosa
kwakubangwani kahle kahle
into ezenzakalayo ukuthi abantu nxa kumbe sithi bekhula ikhona eminye imidlalo efana lamakhasi khona nje ukukhula abantu bakwazi ukudelelana so ke nxa silalelisisa yindaba nje yokudelelana khona ukuyana ukuthi abantu bakwazi ukulwa namhlanje umunye engehlule namhlanje kusaza yinto lami ngizakulwa la ngimehlule
akula sile into ebambekayo ukuthi kungathiwa balwele lokhu ezwakalayo ngaphandle kokuthi sithole ama-report avela kuma-investigators yokungezwakala ukuthi exactly lokhu kwaba yilokhu lalokhu kodwa ke esikutholayo thina ngokuhamba sisizwa yikuthi nje kwaba yikhona ukuthi abantu bayalwa sebedakiwe kumbe bedlala amakhasi kumbe lezintombini izinto ezinjengazona lezo ngoba labe landi asiyonto eyaba lilula ngamshaku kuze kuyenzakale ingozi le yinto nje kade behlale bexhukulana bekhuthane bethini kodwa ke bagcine betholana lelo langa ukuthi ufakazi ophelile singawuthola sesithole iripoti emapholiseni ukuthi exactly umuntu leyo sebuzwa seyedwa uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi ndosalwe lalokhu lalokhu kodwa ke thina singabantu siyizakhamizi akule singawufakazi ukuthi kwaba yilokhu sibili
abasolwa bangaphi sikhuluma nje
bakhona ekhaya kwayethusa kakhulu izakhamizi ngoba umuntu lo uthe engakabekwa base bephumile lalo babengakabuyi emakhaya kodwa base bephumile khona ngale eplant ukuthi wahamba njani hhayi incazelo yakhona kangilayo nami kodwa ke abantu base bephumile okuyinto yasolwa kakhulu izakhamizi ngabantu okumele baye kumthethwandaba ngolwesihlanu ngoba lami ngibona abefemili yakhe bezombikela lokhu ukuthi hhayi sobesicela ukuthi nawe ube khona
njengoba usithi abasolwa babotshwa kodwa baphanga baphenduka kungenzeka yini ukuthi ayisibo abadala leli cala
asazi baba Nkomo ngoba mina ngumuntu nje ukuthi ngithi yibo lamasuze ngitsho kodwa ke eqinisweni yibo abahamba bazisarenda emaphoyiseni uzwa nje sithi mina ngithe ngifika ngitshayisela labo besiza lawo amapholisa bebakhomba abakwenzayo omunye nomunye eyenza iphati wayenzayo ekubulaweni kwalowo muntu ngobune babo
njengabaholi liyake lihlale phansi labantu yini likhuze
sasike sihlale phansi sibili siyenze imihlangano eminye sibe lo headman ekhuze into ezinjalo ekhuze ukuthi no abantu basinatheni utshwala sathola vele bukhona kwanamhlanje sokungokunjani ngoba abantu bonke abayenza izinto ezisabekazo nalezo uzathola into akhona iyabe ivela nje etshwaleni
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Khumalo siyabonga
hayi dadi sibongile
umnumzana Linus Khumalo ngosobhuku wesigaba sensubula ePlumtree ube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba sehlulekile ukukhuluma lamapholisa asebhambazi siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungadinwa kusasa uhlelo abaculi bethu liviki silomculi odabuka esilobela ohamba ngegama elithi Wonder Boy
I'm
sawubonani salubonani balaleli kuzo zonke indawo mina ngingubongani Ncube suka phansi khona lesihlobela thanda ukubonga ithuba endithola ku Studio 7 ibizo lami kwezomculo ngo Wonderboy abanye bambiza ngo General wamalevo ngicula ngilabo obulawayo zomculo qalise ngo 2020 ukurekhoda ku studio qale ngo 2022 ngicula umculo we hip hop kwesinye isikhathi ngicula idanzo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingathola ku Facebook Sesha uthi Wonderboy Music. Abangathanda ukuthola umculo wami ingawuthola ku YouTube Sesha uthi Wonderboy 305 iyo i-channel yami la ku Audio Mark. Zikhona ingoma yazithola inombolo zocingo zithi +263 787 529 038 +263 787 529 038.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Ngijabula kakhulu konke lokubonga abalaleli abalalela umculo wami nalabo abasazowulalela. Ngiyabonga kakhulu ngoba uma kungekho lini abalandeli akula Wonderboy. Ngicela isupport yenu ilalele umculo wami, cula ngesiNdebele ezinye ngicula ngesiShona. Ngiyathembisa sazolijabulisa nokulifundisa umculo wami. Ngiyabonga.
Singakehlukani sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabanye abantu abamangaliswayo ukuthi baningi abakhokheli bamazwe e-SADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit. Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.